hatisati tapa mazuwa, hatisati tapiwa madate nenational executive, pamwe chete nenational council. Asi zvinhu zvichati kurumidzei kuitika kuitira kuti vanhu vedu vanyatse kusarudza vatungamiri vavanoda. Uyezve chichatanga kuitika ndechokuti tichatanga tagadzira mitemo yesarudzo dzacho, mitemo yeCongress. Mitemo yacho inofanira kunge iri mitemo ichateedzerwa panzvimbo yega yega, pangava pabranch, paward kana padistrict. Hatisi kuzoita zviya zviya zvekuti tinogadzira mutemo zvototozoregedza kuteedza zvakare. Asi chiripo ndechekuti president wedu pamwe chete ne national executive pamwe chete ne national standing committee takatenderana kuti tinokwanisa kuita congress yedu toidzosera kumashure kuitira kuti tikurumidze kugadzira utungamiri hwedu toenda kuma elections takabatana tiri bato rimwe chete.
Mati national council ne executive chasangana kuti zvinge zvichizeya nyaya yemazuva acho muchasangana rini?
Tifati atala zvemazuva yekuti tinosangana rini, asi chakanyanya kukosha ndechekuti date recongress yati kutaura nezvayo iri riri yatinoti process driven, zvichireva kuti tichatanga nekumacongress madiki ekumabranch, toenda kumaward, toenda kuma district, tozoenda kuprovince. Saka kupera kwazvinenge zvaita ndiko kunotipangidzawo kuti congress huru yacho tinozoita rini.